Stunner. Billy. Wangu stunner bambo mpiga, stunner stunner bambo mtanga sha.
Billy.
Gutu, kwekwe, katuma zisine kweru blowayo Birmingham, some international flex Cheetown, Simpson, tukatamba kumdiba Cape Town Joburg, Waizia, Lotara vesine mazita kuna Anna Diana, Pamela vesine Lisa Aipisa, kwa ipisa, daitamba tisa raichikisa Kuta kedu kaya kipaguza, kashu kataviti kukariketa Ndakazu kasia haku karikega, nova katanga kwa kundideta Anzi, hauna plani,
wanga,
hauna zani,
wanga
Hauna skiri,
wanga,
hauna diri
Sao pakuda truth, pakuda rias, pakuda kudira na kupachena Sori shwago kune varu kuwadzi wavaru kusara vesi varu kuche makozi
Non c'è zam chinti bishu niri bishu Asindi no taura ne unyoro Takati pasa ga chikoro Taka gajueta chikoro che mjolo Saka, varuda no mbolo Nektoti, kumsoro kwe musoro Teke ticho ita ye mpono Dusaka ngiri mofu ye mpono Aywa, ineketo I ishu Mgandendesa kurene mapishu Munenge maturova wishu Iyoyo inonzi pichu wishu Atipukuta miswazi ne matishu Taba kunuruwe skwa kakwishu Harare uchi Mabichi aririchi arikupi
Don't shed them chin to bishu ndiri bishu saka Davuma kuita bishu ndiri bishu saka Don't shed them chin to bishu ndiri bishu saka